Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, August 10th, 2015. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's heroes.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back from our studios.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Today, as we salute these fallen and living heroes for their unyielding tenacity and unflinching courage, we are sadly reminded of the human remains of some of our first Chimurenga heroes and heroines. The remains of our heroes sacred to us, which were taken out of the country during the colonial period, have now been identified in the British History Museum. Surely, keeping decapitated heads as war trophies in this day and age in a National History Museum must rank among the highest forms of racist, moral decadence, sadism, and human insensitivity. Even Cecil the Lion is yours. He's dead, but he was yours to protect, and you failed to protect him. They are vandals who come from all over, of course. Some may be just ordinary visitors, but others would want to vandalize, to irregularly and illegally acquire part of those resources.
And of course, that was President Robert Mugabe at the National Heroes Acre. He was actually commemorating Heroes Day with thousands of Zimbabweans. So if you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Heroes Day and Zimbabwe's heroes.
Today, President Robert Mugabe made it clear that only those who participated in the liberation struggle and continue to show their allegiance to him and his ZANU-PF party will be conferred hero status when they die. Their history apparently does not matter.
The burial of people at the Zimbabwe National Heroes Acre has been disputed by some Zimbabweans who say any person who does well for the nation should be declared a national hero.
What do you think about this issue? If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back from our studios. The number once more again,
001-202-619-2077. I'm going to go to the next one. No hero status.
Anzi kana uchimboti kwakaita mhepo, womboenda nemhepo. Aiwa, tikuti uri muti, ramba wakamira straight.
Ngenusunyala kukola pano hlalo khona. Yeah. So sifuna kuzwa ngani ukuthi lithini zulu kanti abangodaba lolu. Nasi nombolo lifone kanye, salifonela kola ngapho. 001-202-619-2077. Yenza iphinda futhi. 001-202-619-2077. 619-2077 yekunjalo futi
wongu vateereri nasi izuva guru tati tichicherechedza kana kuti tichiri kucherechedza zuva remagamba angave mapenyu vari kurarama vatinawo pasi rose vakarwira hondo yechimurenga yekusunungura Zimbabwe neavo vakapararirawo mumasango munguva yehondo vose magamba asi tanzwa mutungamiri wenyika vachiti aiwa ugamba haurakidzwi kana wafa ugamba hunofanira kuonekwa uchiri mupenyu nezvaunoita vakapa mufananidzo kipso yekuti kana uchimboti kuMDC nekoko aiwa uchisiri gamba
pelile wena
tanzwa veMDC vachipikisa vachiti aiwa gamba munhu akasunungura nyika hazvina basa kuti airwa ari papi aibika sadza here aiita sei wese munhu igamba reZimbabwe ndozvatoda kunzwa imi vateereri nhasi kuti zvii zvinoreva gamba uye zuva iri maricherechedza sei matimana enyika Gibbs.
And right now Jonga, we've got Mr. Rukare Kumbo, who is a former ZANU-PF stalwart and war veteran. Mr. Kumbo, good evening and welcome to the program.
Thank you dear, for having me.
Thank you so much, and we hope we are having a very good day today. So the first question, Mr. Kumbo, what can you say about Mr. Mugabe's statement that heroes are people who fought in the liberation struggle are still in ZANU-PF and have to die in ZANU-PF? What is your comment on that?
Oh, well, that's hypocrisy, because we recently had Brigadier Rungudo, who was the main trainer of most of the leaders of the country's military forces, who died a few weeks ago, but he refused himself personally to have him buried as a hero's maker. He was a consistent supporter of ZANU-PF. So it's all hypocrisy. He's not being honest with himself and with the country. As far as some of us are concerned, a hero is someone who fought in the liberation struggle. He might have problems in the course of his life, but generally, everyone who fought should be recognized as a whole hero. We have to be clear here. ZANU-PF's Politburo cannot be the one deciding on the hero status.
Mm-hmm.
When we come into power ourselves, we will have a totally independent committee which deals with the heroes, deciding on heroes, on the contribution that Zimbabwe will have made, either in business, in church, in academia, whatever it is. We have to recognize that. Not just those people who are ZANU-PF. I mean, it's not correct. At the present moment, as the first century said, we have people who are not in the war, who are now leading the Chombos of this world, the Katsukuberos of this world, running the heroes today. Is that not a hypocrisy?
Vagumbo vazhinji vanonzwa nhoroondo yenyu kubvira munguva yekunge muri kudare rechimurenga kusvika mazodzingwa musangano weZANU-PF vachinzwa mashoko ataurwa nemutungamiri wenyika nhasi ekuti kuti uve gamba unofanira kuramba uri mumusangano weZANU-PF uchiratidza kuti uri kushandira nyika zvinogutsa musangano weZANU-PF. Mangwana vanhu vakanzwa kuti Vagumbo havana kunge vazoiswa paheroes kana kuti havana kuitwa gamba renyika, munofunga kuti vanhu vanganzwa sei tichitarisa nhoroondo yenyu kubva munguva yedare rechimurenga?
Ndinofunga kuti vanhu vanganzwa zvikuru, but nenguva ino yatinayo yaechindimidhoga chava Mugabe hazvingashamisi kuti zvakadaro. Handi Mamburu yakadzingwa izeovete, Mutasa wakadzingwa iovete, ini ndakadzingwa iovete, vana vekusashamu vakadzingwa maovhe. Saka hazvishamisi, nekuti baba ava havadi vanhu vanga vari muhondo. Vanoda vanhu vavo vapede vokuimba kwavo. Saka hazvingazvishamisi kuti kwai ndakuinda pahiro zvega, nekuti vakatodzinga kautiuti vanoda kudidzisava pahiro zvega. Saka hiro zvega ndiya Mugabe nemhuri yake nehama dzake.
Asi mazuva amaya muchiri mubato reZANU-PF, makamboitwa here nguva yamaimbokurudzira kuti aiwa dai taita kuti kusarudzwa kwemagamba kuitwe nevanhu vakazvimirira zvisingatariswe nepolitburo yemusangano?
Aiwa, uyu ZANU-PF takaidza pataikwanisa kuti tidzorani tichitaura kuti hauyu munhu akawirawo akagwa muhondo anofana kuti ange achiza pairo seka kuti seza unoziva kudai nyika mumuri kuri hamuziyi mugabe ini ndakagara namugabe for over 40 years I know kuti anoita madecisions api and madecisions anoita madecisions ake iye not a collective decision making process this is different from zvaiitwa nachitepo tina chitepo akaita provide a vision for the liberation of Zimbabwe that vision yakati articulated nokucommunicatewa kudare nechimurenga kuhigh command general staff to the ordinary person even angari kumandare naiziva kuti program yedu vision yedu ndeii Mugabe is not providing that kind of vision that is wanted. Ano provider. So ano da izo. So don't need a project in Ujiyake. Ndiyo kodi ya tuna imi Zimbabwe tige. Ende kana wakangula kwa hiri pewa wa hakuna chino chinga Zimbabwe tige. Taramba chungo tambo.
Yes. Pose ke mbuzi wetu kutina njoba sifumele ni baba kumbu. So njoba unwa seko pakati uza lupiefu. Uchukuti kausoze la uha mbepele hiro zeka. Kambu ngati nga konoku.
Ya kubona wana njoba nga konoku. Hakuna ndaba mina ngiri angidi lang ukuthi khona ngiye ndiye seka I see where ngabu shona konoko iko into ekhona ukuthi khona ubaba lo uvele bafuni abantu bawe sentini that's why you go look out my suit a very deep in the cemetery gafuni he is a very hypocrite doesn't do what he says. We are promoting Tete Zubi. So, Katesi, sile proble, beye mbiga kuru Katesi, yama job losses ekona. He created all these things over the years. Katesi say we are doing only fire with the Funugulu with his into, with the Bahu Funugulu with his into, Zama jobs that we are with Parliament land. I will say, what we want is a visionary leader who sees the bigger picture of the country, who uses his skills to bring about diplomatic relations in the world. I can look over the Furuguenza and over the Amaka Uza Chusa Ena, who would be the Hambi document.
Yes,
the Hambi.
Yes, Pongla Kuluba Kumbo, Jobo, Vumela, and going to Sibili. I swung as Pumula Mtom Tala. Thank you very much. Yes, so Mr. Kumbo is raising a lot of issues here. One of them is, you know, some brigadier who was laid to rest recently.
Brigadier Urungudo.
That's right. So he was not taken to the Euros Eka, and the further says that the ZANU-PF Politburo is not there to actually decide some of these zero status issues. So he says, if ever they get some kind of power in Zim, they are going to make sure that there will be a committee that will be set up to actually look at this heroes thing. And he says, Mr. Mugabe decides in all these kind of things. So I think this is very new, you know, in terms of having some kind of insight of what is happening in ZANU-PF. If you wish if you wish to join us right now, phone us at this number, 001-202-619-2077. And for those that have just joined us, tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the heroes in Zimbabwe. Right now, I think we are joined by another guest, and that is Mr. Strike Mkandla of ZAPU. Mr. Mkandla, good evening, and welcome to the program.
Good evening.
Thank you so much.
Mr. Mkandla, you heard what President Mugabe said at the heroes today, the heroes Eka in Harare. And also, I think you're listening to what Mr. Rugare Gumbo said. And he's one of the surviving members of, I think the only surviving member of the Dare Chimurenga, Mr. Rugare Gumbo. And now that he is no longer with ZANU, within the ruling party, ZANU-PF, he may miss the chance of being declared a national hero. And we have many members from ZAPU who also are being buried by their families without the mention of the hero status. What's your take on this?
Well, I think that the point made by Congo are very important.
Can you walk around, Mr. Mkandla? Can you just walk around a little bit? I think your phone is getting drowned a little bit. So can you just walk around? Yeah, we were getting
Hello?
Some kind of... Yes.
Yes.
Can you hear us?
Yes, I can hear you.
You can continue now. Me? Yes, go ahead.
Right. I'm saying that Rabbi Gumbo touched on a very important point, which is that the choice by one party and also the inconsistency is a very telling issue about the state of play when it comes to declaring or undeclaring heroes, as it were.
Uh-huh.
I think that it has been covered, that people like Lucas Masuku are not in Heroes Eka. But also others, even by their own volition, after seeing the double standard. For example, the Welshman Mapena, who was still more or less in the ruling party, but refused to be buried in the Heroes Eka. So I think that it is understood by a lot of people that the status has been demeaned by the way it has been politicized by one party. And as you said, just to not bring you, there are many people that deserve to be in there. The other year we buried Comrade Mabuza here in Blawayo in the Stanley Cemetery. And he's one of those who led some guerrillas in 1969 into the Northern Front.
Mm-hmm.
And then we also had Comrade Gedi, who's a long-standing fighter, and the first African to command the commandant of camp here. And so even the integrated army was very high. It was a captain, but he couldn't get a hero status. And he'd been a very strong guerrilla even before the formation of a regular part of the Zipra force. So there are many examples, and the bottom line is that it is not consistent as far as those who are in the fighting forces, but also in among the politicians. For example, some of the older ZAPU leaders, like George Nyandoro and James Chikerem, they have different treatments. George Nyandoro managed to get into Heroes Eka because Nkomo was still alive, but Chikerem, who died afterwards, is not in Heroes Eka. Those two have always been inseparable from the banning of the ANC in 1969 until they were released in 1963 and came to join the ZAPU side of the split. And then they went together into Frolizi. So their history was intertwined. But one is in Heroes Eka and the other one is in Heroes Eka. So that policy is totally inconsistent and personalized in terms of treatment of heroes. Thank you.
Thank you so much. Stay on the line, Gibbs. I will come back to you to summarize what Mr. Nkandla just said. But we have a caller, Mr. Patrick Mutero. Makadi Iva Mutero.
Ndivomagadiwo baba.
Ndaona muri kuBotswana.
Eh,
kuri sei uko?
Ah, kuri nani uko? Tinongodaro, tinonzwa kanyaya yamudhara yataurwa kunze. Kuheroes kunongoenda vanhu veZANU-PF chete.
Ndizvozvo, vatsanangura kuti ukanga uchimboti tepukei tepukei semuti uri kufufuswa nemhepo, unogona kupotsa nzira yekuenda paHeroes. Itipeyo pfungwa dzenyu.
Ine zvangu sokuona kwangu. Zita rokuti hero pacharo haritauri kuti munhu wega akabata puti is a hero. Of course, the likes of Kirsty Coventry, Muskanayo Gudida, she brings a lot of gold medals in our country. Zino rokuti, she's a hero. Right now, tikavane nemitambo yekuswima. Kana asipo, tinotodemba kuti tee mwana uya aripo. Saka, ini zangu semaonera angu, zita rokuti a hero. Kuwa hero, azirewe kuti munhu akabata puti kana kuti akaenda kuhondo. Hapana asina hama yake yanga iri kuhondo. Everyone, munyika medu, ane hama yanga iri kuhondo, yakafira muhondo. And everyone was participating in that liberation struggle. Saka, ine hangu so kuona kwangu, zita rokuti, maybe, wanafana kuchinja hao, zita re heroes eka yao, YDAO veteran hero, on other ways. Panekuti vati it's a hero's eka. Meaning to say kuti zita rokuti hero hazvirewe munhu ega akaenda kuondoka kuti munhu ega munhu weZANU-PF wega wega anoteerera zvinoda mumwe munhu uri kuzviona vanjonga.
Yeah, aiwa. Ipapo masimudza point yakanaka zvikuru ndaanchatomboyeso kuti ndikurukurewo nemumwe wangu naGibbs kunoko. Muno muAmerica pane inonzi Arlington Cemetery kunoiswa mauto.
Yes.
Nyika yeAmerica. Yeah, vatarise kuti wafira kupi, wangauri webato ripi kana chi.
That's right.
Kana wakangonzi wangauri muchuto wakashaya, unesuka pa Arlington.
Some are Republican, some are Democrats, some are independent.
Yes.
They just don't care about that.
Ndizvo zvichaizvo. Tinotenda mukoma Patrick. Tine mumwe muteereri mukoma Joshua, vari ku South Africa. Mukoma makadi. Aiwa, ndiri mupenyu zvikuru, nyaya iri mudariro maizwa. Tipei pfungwa dzenyu, ndaona makasununga kutaura nechikiwa, nechizezuru, chero rurimi rwamasarudza.
Okay, ndingati ngopindira pachizezuru ipa.
Ehe.
Nyaya iyi yepahirozi inotonetsa.
Ehe.
Munhu tingati munhu akarwa hondo ndowatinokonsidhawo semaone atinoita. Dzemadzidziro takaitawo mabhuku tainzwa kuti munhu anonzi hiro. Zvataura mukoma ari kubhotswana tazvinzwa kuti munhu wese akabata basa anenge aita chinhu chinorumbidzwa is a hiro. But tichitarisawo nehiro zeka hirotisa magamba which means akarwa hondo. Saka munhu semaone rangu munhu wese akarwa hondo ndiye munhu anofanira kubida pahiro zeka.
Wese munhu
kuti apa muzanu PF here kana kuti achirimo muzanu PF here.
Kunyaya yekuti Politburo ndiyo yega inoshara kuti anofanira kuita national hero ndiani, anofanira kuita provincial hero ndiani, zvakadaro district hero.
Ndisingazivi hangu kuti pamwe handinyatsonzwisisa pakuti kuti aite district hero kana kuti aite national hero. Anenge achionekwa kuti akarwa hondo zvakadii here kana kuti akasvika papi nechidanho chehondo here kana kuti chii, handinyatsonzwisisa iro.
Ndofunga vanotarisawo kuti chidanho chawanga uinacho munguva yehondo chachakakurawo zvakadii zvichienderanawo nebasa rawakaita, wodomwawo kuti unzi uri gamba renyika. Asi tinonzwa vamwe vachinyunyuta kuti kwava kune mamwe magamba akaita sevamwe amai vanonzi Sheba Tavarwisa, vakanga vari ndofunga musendera komiti chaiyo yemusangano wezanu PF kaandisingarasiki munguva yehondo kuMozambique, vakazoshaya vakavigwa kumusha kwavo kumasvingo. Vamwe vanhu vanotaurwa nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika nevanonyunyutawo kuti aiwa dai ugamba uchisarudzwa kunzi wakarwa kusvika papi, kwete kutariswa kunzi wanga uchiri kutsigira musangano wezanu PF kusvika papi.
Ndizvozvo kutsigira kuti munhu atsigira musangano wezanu PF zvezvi tikatarisa vari kusara vacho muzanu PF hapasisina akarwa hondo yacho, wese tangofanana tatu vamabhoni free vasara muzanu PF vacho. Saka kuti vanhu vasarudze kuti munhu anofanira kuenda paHeroes Acre ndiwo munhu akaita sei, munhu akarwa hondo munhu anoenda paHeroes Acre ndowatoziva kuti ndiwo magamba akatirwira hondo aya. Maprovincial kuti aita provincial hero zvinozoonekwawo ndozvo pamwe zvingatogarirwa nepolitibhiro handisingazivi hangu, but munhu akarwa hondo nometa ari muzanu PF kana ari muMDC kana ari muchi, munhu akasunungura nyika, munhu womuZimbabwe, mugari womuZimbabwe akasunungura nyika nometa kuti amunhu amubato ripi. Kutiza kwevanhu kumuzanu PF which means panofanira kutariswa chirwere chaita kuti vanhu vatize muzanu PF macho, but is a hero.
Aiwa maita basa mukoma Joshua, thank you so much.
What is Mr. Joshua saying?
No, he's saying the prerogative of choosing who a national hero should be should be something that is the status should be given to anyone who fought during the struggle, who was a warrior, who was what we call now veteran, a war veteran. If you are a war veteran like Gibbs Dube, you are subject to go to the heroes, not to be a provincial hero, a district hero. No, the Politburo should just say, he was in the struggle, he should go to the heroes. She was in the struggle, she should go to the heroes.
I'm happy that you have granted me a hero's status.
But I've been monitoring you, you waver.
I'm not doing the right thing, right? Okay, I'll do the right thing.
Thank you.
Don't be, you know, twisting everything around.
Gabba, gabba. Yes.
Now let's hear what people are saying on WhatsApp. We've got a message from Clyde who says, I think the heroes are turning in their graves because there is nothing to celebrate. They died for nothing, as most people are now worse off than before independence. Then we've got Ed Moore who writes, following revelations by President Robert Mugabe today at the National Heroes Acre, Heroes Day is no longer a national event as it only caters for those said to be aligned and loyal to ZANU-PF party and not government. And then we've got El Dube who writes, ZANU-PF is thinking that everything in Zimbabwe belongs to them. but wait, one day they will learn that it is not the case. Mm-hmm. Therefore, Tafazwa writes, Heroes Day, ho ho. My late sister is a hero. She died after a short illness without being attended to at a hospital, as there was no electricity and probably no doctor in 2008. She is my hero. Then I've got a T family who writes, it's clear that the Heroes Acre has now been privatized. Mm. What do we have on Facebook?
Facebook, tina koma Oscar S. Chudzudzu. Anzi, my hero akapera kare, Tamir Ramacha. Kouya mkoma Shorai Chidakwa. Anzi, chichinombonzi hero chacho, iwarukufunza. Then kouya mkoma Filimon Nyoni, vati, andisi kuona chaka kosha pazuva iri sezvo, ndisi ngaone chikonzero kuti chaimborwirwa chii sezvo pasina musiyano, andisi kuona musiyano.
Ye, siye kona kuba mumukandla. Pamukandla lokukona icingwani, uyasizwa? Baba mukandla kona?
Hello?
Ye, uyasizwa baba?
Right. Uza kuti, manimatinta vantu kuti, heroes, kumbe sitama crowd. Ngaisivo avantu vavena pete yavo ndizve kupfena. Vanenge vanhu vavesimuwa kona kudzingwa, vanhu vavehwawa, vanhu vavavazi valimalela kudani. And so ndizvo zvinhu zvezvizwa vanhu. And avantu valoku vekuenza kona kuyana vakala vesovotala dzala kuwenza. Yeah, but akumelanga kusava kuti mahero avakona. We are in 1965. Nekani amagama abantu elibaziyo ukuthi benze into engenze ukuthi baphiwe isithotho sobukhawu. So yes, kumele kube nendlela yokukhetha kwazi wakhetha ngokungani kumbe ukuthi usukuzinile ipivazi. Kwamanye amazwe, for example, eZambia lapha ngaphethe, abantu abanye abangasibo bebandela libusa ngaphansi kwa-Kenneth Kaunda baphiwa izithotho zobukhawu njengabayenkumbula owayengumntu owayenationalist endala. And then look up where provide Chavanello, the president, Kaunda, lie up here, who is cow. So many cow, work and put on banners of the ideas you saw. Who will meet on the end? Here's why we can get an alok and alok and alok. And those who are in the whole lake, who will pull a yellow shoes, who will move on the way one day, a little bit. Never.
So I was a cool about Mkanda. So what Mr. Mkanda is saying is that there should be no discrimination at all. Mm-hmm. A hero is a hero. He says in Zambia, for example, we have got Patrick Kumbula and Ikapwepwe, who were actually in the opposition at one stage against Kenneth Kaunda.
But so they were declared heroes.
Yeah, yeah. So he says, please, just not discriminate along certain lines. Mm-hmm. I think we still have Mr. Kumbo on the line. Mr. Kumbo, are you still there? Because we had said bye-bye, but we are happy that you want to stick around.
Yeah.
Yeah, so siyabonga kakhulu ukuthi ukhona ecingweni khonapho. Sizaphenduka kuwe ngemzuzwana nje emlutshwane ukuthi sixoke lawe sibonitise ngafika njani ekugcineni kohlelo lolo. So ubambe khonapho ungayindawo umuntu omdala. Yeah, khathesi ungani half time, eh?
Half time, asi vateereri tofana kwaudza kuti varambe varipo. Tina mukoma Ryan, rambai muri parunhare.
Yes, lo mnumzana uhloka khonapho eZambia, ubambe khonapho uhloka ungayikhatshana mnumzana. We wish to say goodbye to our radio listeners as we are now only streaming live on www.voazimbabwe.com. And for our guests tonight, Mr. Strike Mkandla and Mr. Lukare Kumbo, please stay on the line. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Stay tuned.
And I'm Jonga Kandemiri.